Nasi vachamisa vaita musangano pakabuyuni Goke Business Center apo paungana zvuru nezvuru zvevanhu pamusangano wazoenderera mberi kusvika kunze kwadoka sezvo vanonoka kutanga. Vachitaura pamusangano uyu vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vane tarisiro yekuti vachakunda vamunangagwa musarudzo.
Gore rino tiri kuwina zvine mutsindo izvinei zvinoti munangagwa takarova matii
asi vativo havasi kuzoregedza sarudzo dzichibirirwa.
Vamwe vangati hatipirwe here nekuti tagara tinoziva rigudo ukaona richiri mumunda ziva mutemee rakatiambira ripachirindo kuti rigoba chibage zvino rwendo rwuno takaita rukwa mumunda medu vana munangagwa takaobva rikachibembo tanga tanga musandakabasa iwe nachigumba muchaita mafani nevanhu. We do not want to understand your jokes zvokuti munotaura bharoti harizikanwa ndiri kupuringwa nani nguvai kupi tinotowirirana cheche kana zvadaro zvikasaitika izvo haiziwi.
Vanhu vanga vari pamusangano uyu vafara zvikuru apo vachamisa vati vachabvisa mari yemabond nos vachamisa vashorawo nyaya yehuori muhurumende vachiti ndizvo zvauraya nyika.
Mukatarisa mugavhumendi yatinayo madivhini munhu haabatereka anochinjwa nhamba haadziriswe mustadium saka vari kuseze rumwe muchibvo mauri patezi kana muchibvo mauri pautipa pausingaonesi muhurumende wedu mbavha tinotunga.
Vachamisa vatiwo MDC Alliance ikasarudzwa ine zvirongwa zvekusimudzira vanhu vari kumaruwa.
Vari kumaruzevha ndine nyaya yenu tine inozvitura development and urbanization of rural areas.
Sarudzo dzegore rino dziri kuitwa mwedzi unouya kunyange hazvo vanopikisa vari kugunun'una zvakanyanya vachiti sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission harisi kunyatsoita samutongi gava sezvo richiita kunge riri kurerekera bato reZANU-PF. Asi sachigaro wezek amai Priscilla Chigumba vanoti vari kuita zvose zvavanokwanisa kuti munyika muitwe sarudzo dzisina bopoto. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.